This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 22, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Neni wenyu Blessing Zulu. Dare repamusoro rinoti kumiswa basa kwaitwa makanzura eguta reGweru nehurumende pamwe nekugadzwa kwekomisheni iri kufanira kufambisa mabasa muguta iri kwakaitwa zvisiri pamutemo.
Vechidiki vekumasvingo voratidzira nechishanu vachiti vari kurwadzikana neurongwa hwava Robert Mugabe wekuitira mabiko ebhavhadhe ravo mudunhu iri, ivo vechidiki vachifa nenzara.
Hurumende inomisa makambani ose ari kuchera mangoda munyika kuita basa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro mubulawayo rinoti kumiswa basa kwakaitwa makanzura eguta reGweru nehurumende pamwe nekugadzwa kwekomisheni kuti ifambise mabasa eguta iri kwakaitwa zvisiri pamutemo, nekudaro makanzura aya anofanirwa kudzokera pamabasa avo. Mutorodo wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera.
Justice Francis Bere vati mushure mekuzeya nyaya iyi vanobvumirana nemagweta anga achimirira makanzura aya kuti kurikotora zvematunhu vasevhia kasukuere vakaita zvisiri pamutemo pavakamisa makanzura aya basa pamwe nekumba kwemisheni yekufambisa mabasa ekanzuru. Vabere vati zviri pachena kuti mutemo wakashandiswa navakasukuere wesection 114 weUrban Councils Act unopikisana nemutemo wesection 278 uri mubumbiro remutemo yenyika unotaura kuti mameya kana makanzura anobviswa sei pachigaro. Vakasukuere vakambomisa basa makanzura ose gumi nemasere eguta reGweru muna Nyamavhuvhu gore rakapera vachivapomera mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pamwe neuori. Mamwe makanzura matatu akadzingwa paukanzura zvachose pakaitwa sarudzo dzebyelection yekusarudza mamwe makanzura. Vakasukuere vaive vasarudza komiti yevanhu vatatu kuti iongorore mhosva dzaipomerwa makanzura aya. Asi makanzura gumi nemumwe kusanganisira meya vaMutendi Kombai vakabva vakwira kudare iro rakapa mutongo wekuti kuongororwa kwemhosva dzavaipomerwa kumiswe sezvo vakasukuere vaive vasarudza komiti yavo zvisingaenderani nemitemo yenyika. Rimwe remagweta anga achimirira makanzura aya vaReginald Chidawanyika vati vafara zvikuru nemutongo wapiwa nedare vachiti izvi zvinoreva kuti makanzura aya vave kukwanisa kudzokera kunoita basa raakasarudzirwa kuita nevagari vemuGweru. Vaiso Mandipa avo vange vachishandawo navaChidawanyika panyaya iyi vatsinhirawo izvi vachiti vanotarisira kuti makanzura aive amiswa basa aya achatanga basa nekukasika.
Pasisina imwe application ingatarisirwa kuti itwe nemaGweru councillors, changotarisirwa chete nechekuti ivo vachifamba vachingopinda maofisi mavo. Then nyaya yecommission yanga iriko iyoyo kubva ipapo pangopiwa judgment najudge, commission yatopedza itingati pachirungu mandate yayo, hapasisina that mandate. Saka makanzura chete ndivo vangosarirwa wavo kuti vangonopinda maofisi wavo votanga kutoita basa pavakasiyira pacho.
Vamandipa vatiwo havaone vakasikuera vachidzoka kumatare kuzopikisa nyaya iyi.
Yani kudzoro zvake pamutemo dzokuita inonzi apilu inenge ichienda kudare guru resupreme court. Asi kuti apilu iyoyo haingoendwe kungoti ndangoya hana kufara, inenge ichitoda kana une zvikonzero. Zvikonzero zvacho zvakasimba pamutemo zvati zvichiti unenge uri mapoints of law aunenge uchida kupikisana nawo. Asi inini panyaya iyi ndakanyatsounzvera mafambiro akaita nematauriro anoita constitution nematauriro anoita Urban Councils Act yacho, handifungi kuti zvinenge zvine tsaruko kuti minista vangadaro, nekuti hapana atingati maprospects of success achona.
Paris zvino kanzuro yeguta reGweru iri kutungamirwa nekomisheni yakasarudzwa navakasukuere kuti imbofanira kutungamira mabasa ekanzuro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa dira vakasukuere panyaya iyi. Bazi rezvekutongwa kwematunhu rave nenguva richidzinga kana kumisa makanzuro abasa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Zvirikiitwa navakasukuere ndizvo chaizvo zvaiitwawo navaIgnatius Chombo apo vaive gurukota rezvekutongwa kwematunhu. Vakasukuere navachombo inhengo dzezano PF. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava. Direct from Washington, the
voice of America. Mutongi wedare Rameja Street muHarare vavaka ichikwekwe nasi varasa chikumbiro chegweta guru renyika vaJohannes Tomana chekuti nyaya vari kupomerwa yekutadza kuita basa nemazvo vachiregerera vanhu vaipomerwa mhosva yekuti vaida kubomba kukambani yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yeAlpha and Omega Diary mwedzi wapera vaburitswe muhusungwa. VaTomana vakati vainge varegerera varume vaviri ava va Solomon Makumbe na va Silas Pfupa sezvo vainge vatenda kuita zvapupu zvehurumende. Mutongi ati VaTomana vakaburitsa varume vaviri ava kubva muhusungwa uye vanova vari muchiuto vasati vaverenga doketi ravo. Panyaya VaTomana yekuti havanga chuchiswe nevanhu vari pasi pavo, dare rati vanhu ava vakabayirwa zvitupa uye rati zviri kutaurwa navaTomana zvekuti havafaniri kusungwa vari pabasa hazvishande nekuti bumbiro remitemo rinoti mutungamiri wenyika chete ndiye asingaendeswe kudare kana achiri pachigaro. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravaTomana vatavani mupofu kuti tinzwe pfungwa dzavo nezvaitika mudare.
Tine zvatiri kuronga kana tichizenge tazviita muchazozviona uyezvo muchazoudza vanhu kuti zvindo zvatakuita. Tichiriko zvino zvinhu zviri mumusoro medu, tifarire kuti vanhu vazive zvatiri kufunga. Tofarira kuti vanhu vazive zvataita. Saka kana tichinge tazviita, imimwewo ndo pamuchazotaurawo pamusoro pazvo.
Izvi zviri kuitwa rini uye muri kurongawo here kuenda kudare repamusoro?
Zvatiri kuitironga zviri mumusoro medu. Tichati kana tichazviita, ini mozozviona kana mazviona makuzvibata motaurira vanhu kuti izvi ndo zvataita izvi.
Asi muchiri kuramba here muchiti vaTomana vafanira kunge vachiendeswa kudare?
Kuramba tichidaro. Hatisi kutsukunyika panyaya iyoyo, toramba tichidaro ndopatimire ipapo.
Gweta ravaTomana, advocate Tavani Mupofu vari paRunare muHarare.
Hurumende yamisa kushanda kwemakambani ose ari kuchera mangoda munyika kubva nhasi ichiti haasisina mvumo yekushanda munyika sezvo isina kupa makambani aya marezinesi. Gurukota razvozvicherwa vaWalter Chidhakwa vazivisa nhasi masikati pavaita musangano nevatori venhau kuti chimwe chaita kuti hurumende itore danho iri ndechekuti makambani aya akaramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti vabatanewo makambani imwe chete inonzi Zimbabwe Consolidated Diamond Corporation, iyo hurumende iine zvikamu makumi mashanu kubva muzana mukambani iye. Asi makambani aya anonzi ari kuramba kupinda pasi peurongwa uhwu, izvo zvinonzi nevamwe zvinogona kunge zvagumbura hurumende kusvika pakutora danho iri. Makambani akawanda achabatwa nedanho iri ndeayo ari kuchera mangoda kwamarange nekuchimanimani. Makambani aya anoti Anjin Investments, Diamond Mining Company, Juanan Mining, Kusena Diamonds, Marange Resources neMbada Diamonds. Hurumende inoti marezinesi avo akapera kushanda gore rapera. Studio 7 yatadza kubata vemakambani ari kuchera mangoda ava, asi tabata veZimbabwe Chamber of Mines avati vanga vasati vanzwa nezvedanho rehurumende iri. Tabata vafarai maguhu vanove mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, sangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa zvikuru mangoda ekwamarange.
Idanho rakanaka kuti vambomise basa riri kuitwa kwamarange kuti zvinhu zvinyatse kuongororwa kuti zviri kurasika papi. Asi ndinoona sekuti it's a bit too literal and too late. Zvinhu zvingadai zvakaitwa kare nechikonzero chekuti ma-successive finance ministers kubva kuna vatendai miti kozouya vachinamasa vese vaingoimba the same song yekuti havasi kuziva kuti maDiamond Revenues ari kuenda kupi. Saka kungomisa chete makambani hakuna kutokwana, panofanira kutosungwa vanhu kuti tizive kuti maDiamonds ekwaMarange akabenefita ani, mari yacho yakaenda kupi.
Saka imi zvii zvamungakurudzira? Panofanirwa kutorwa matanho akaita sei apo?
Panodawo zvekare kuti paongororwe kuti makambani iwawo even asati amiswa kudaro, hurumende ine chikwereti kune vanhu vekwaMarange vakabviswa zvisiri pamutemo vakanogadzikwa kuAdia Transau vasina kupiwa compensation. Saka I'm a bit disappointed kuti minister vangori concerned nedirective yavo chete, asi havasi kukoshesawo zvekare kuti makambani aya ane chikwereti kuvanhu vekwaMarange vavasina kukombanzeta for displacing them. Saka pane basa rinofanira kuti riitwe. Chatakataura isu ndechekuti panofanira kutoitwa commission of inquiry yekuinvestigata kuti what went wrong, sei takatora mashare of company asina nhoroondo yekuchera maDiamonds, towapa malicense yekuti vachere such a resource yaikwanisa kushandura economy yeZimbabwe forever.
Asi iro danho rehurumende rekumanikidza makambani aya kuti ashande pamwe chete kuita kambani imwe chete zvinobatsira chii kunyika?
Ivo vari kuti zvinobatsira kuti pave nekujeka kuti maDiamonds acho ari kutengeswa sei, uye kuti nyika ikwanisewo kuwana chouviri kubva kumaDiamonds ivavo.
Vanga vari vafarai maguhu vanove mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vari parunare kwaMutare neStudio 7.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemo Maduku vanoti nyaya yekunetsana mubato reZANU-PF mukana wekuti bato iri rinogona uye mukana wekuti bato iri rinogona kupatsanuka chinhu chakanakira nyika, nekuti kana bato reZANU-PF rakabatana rinokanganisa zvakanyanya utongi hwejekerere. Mukuendera mberi nehurukuro yedu yatiri kuita nevemapato anopikisa, tabata vamaDuku avanoti ZANU-PF iri kutsika madziro pakuzadzikisa zviga zvebumbiro remitemo nezvimwe zvinoda kuitwa apo nyika ichinonga svosve nemuromo.
Zvinhu zvemunyika hazvina kunaka izvozvo. Vanhu vari kutambura zvakanyanya, hamuna chikafu chekudya ende hurumende iripo haisi kukwanisa kupa vanhu chikafu. Hamuna mabasa, vanhu vazhinji vakangogara kudzimba vasingakwanisi kushanda. Maindastry haasi kukwanisa kumuka. Iya tinoti upfumi hwenyika hakuna zviripo, zviri kuitika zvizhinji. Vanhu varipo vashoma vari kuita basa rekuba zvinhu zvenyika. Saka ndingati munyika zvinezvi vanhu vari kutambura zvinhu hazvisi kumbonakidza. Munhu wese haasi kufara nekuti hurumende haisi kukwanisa kuti nyika ifambe mune zvakanaka.
Ko, tichitarisawo zviri kuitika muZANU-PF izvi muri kuzviona sei?
Zviri kuitika muZANU-PF zvakanaka asikereke. Hapana munhu anofanira kunetseka nazvo. Vanhu vari kunetsana vari mukati mepati, vanhu vaigara vachidya vese vachifara kupa zvinhu zvenyika. Saka zvinezvi vaburana pache zvavo. Zvinotobatsira ukaona kana masoti ausanga kubayana nemapanga kana kurovana vasingachakwanisi kuba, unotofara. Ukaona mbavha dzisina kuuya pamba pako dzapinda mumba mako dzitanga kutonetsana pache zvadzo, unganetsekerei nezvinhu zvakadaro? Hapana munhu anofanira kutambudzika nekunetsana kwevanhu vemuZANU. Chinobatsira nyika iyi ndechekuti ZANU iparare, ingoita pati yekuti chidimbi ichi chidimbi ichi. Pane chidimbi chiya chakwana maMujuru, pane chidimbi chakambobuda chana Dhabengwa. Nao paakwana kubuda zvimwe, ngaingoita zvidimbi nezvidimbi. ZANU ikangoparara, nyika inei inobudirira, nekuti muZANU-PF ndomune vanhu vasingafungi, vanongoda ivo kuti vadye vachiguta pache zvavo, vasinambofungi. Zvinhu zvese zvenyika zvinodiwa kuti zvibudirire zvaingorambwa neZANU-PF. Vanhu vesanda zvinhu zvifambi zvano inongoramba. Saka zviri kuitika izvi zvinotibatsira senyika kana ZANU ikaparara.
Asi ka vamwe vari kuti zvinogona kukonzera hondo munyika?
Manyepo, hakuna hondo inokonzerwa neizviri kuitika. Vangori vanhu vari kunetsana vasina kana zvekuti hondo. Vatakazoti vanzi kuita hondo ndeye anofunga kuti kune mao veterans achakasimba, kune mapurisa nemasoja nechii vachazobatana nepakati. Manyepo iwawo.
Ko, tichitarisawo kuti mai Mujuru vatanga bato ravo reZimbabwe People First iri, makagadzira here kushanda navo sebato reNCA?
Hatinei namai Mujuru. Mai Mujuru munhu weZANU-PF. anga ari mudzano pevhu kubva muna 1980 vachitonga nyika. Munhu akaita vice president kwemakore akawanda achitomboita acting president. Vofunga zvaiitwa zvese zvaingokonzerwa nemunhu wani mugabe chete. Ndo manyepo ekubata vanhu kumeso vanofunga vanhu avafungi here. Zvese zvakanganisa munyika munomu ikaivesana maemvuri nevanhu vavanoshanda navo vanga vari muhurumende iyoyi. Vanhu vaya chavanofanira kuita kubatsira nyika ndechekuti vachiti kuti takatonga kwamakore 35 tikazungana mugabe toti kubatsirai kubudisa mugabe kwete direi vapinde ipapo zvavangoita vari kumateresi.
Ko, tichitarisawo imi zvamuri kuita seNCA kugadzirira sarudzo dza 2018 zviwo zvamuri kuita?
Haisi tiri kufambawo tichienda muwanu tichitaurira nezvekuti NCA yakamirira chii. Ibato rine hanya nevanhu, tinofunga kuti ine hanya nevanhu kupfuura mamwe mapato, ndosaka takaitawo bato rezvematongerwo enyika.
Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku vari parunare muHarare.
Makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri webato rinopikisa muUganda vaKizza Besigye vasungwa nhasi munyika iye. VaBesigye vanga vachida kuratidzira vachibva kumusha kwavo vachienda kumuzinda wekomishen inoona nezvesarudzo uko vanga vachida kunosvitsa umboo hwavanoti hwakaitika kuti vabiridzirwe navayoweri Museveni musarudzo dzakaitwa nemusi wechina chapfuura.
America neRussia dzinonzi dzinenge dzabvumirana paurongwa hwekumbomisa hondo yemusiria. Urongwa uhwo hunofanirwa kutanga nemusi wemugovera. Vakuru vakuru kumativi ose vanoti chibvumirano ichi hachibati nzvimbo dzine chikwata cheIslamic State neAl-Qaeda.
Vamwe vechidiki mudunhu remasvingo vari kugadzirira kupinda mugwagwa musi wechishanu vachiratidzira kusafarira kwavo danho rakatorwa nezano PF rekuita mabiko ebhavhadhe remutungamiri wenyika Robert Mugabe musi wemugovera mudunhu ravo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vari pasi pemusangano weYouth for Advocacy Reform and Democracy kana kuti YAD vanoti vanoona zvisina kukodzera kuti vatungamiri vezano PF vaide mabiko emari yakawanda inosvika zviuru mazana masere emadhora ivo vachifa nenzara. Anoona nezvekufambisa kwebasa muyadhi mumasvingo vamunyaradzi rushwaya vanoti gadziro yavo yekuratidzira yatova pachinhano chepamusorosoro.
Hongu ichocho ichokwadi musi wechishanu tichange tiine peaceful demonstration inotenderwa nemurayiro webumbiro redu ratakaamenda tikaripasa tikarivhotera kuti yes. I demonstration iyi chikonzero chikuru chataita isusu seyard yard tichireva mayouth ose emapato akasiyana siyana nevasiri mune zvematongerwo enyika asi anongonzi muyouth ane chido nekuona nyika ichiwana reforms and democracy zvichiachivhiwa nehurumende yedu yatakavhotera kuti titungamire kusvika 2018.
Vechidiki vari kuronga ratidziro ava vanobva kumapato akasiyana siyana ayo ari kunyunyuta kuti ZANU PF haina hanya nevanhu vanotambura. Izvo zviri kuita kuti ide kushandisa zvisina pamusoro mari yakawandisa pamabiko achaitirwa paGreat Zimbabwe. Varushwaya vanoti vacharatidzira vachiudza utungamiriri hwenyika kuti havasi kufara nemabiko aya. Varushwaya vanotiwo mari ichashandiswa inokwana kutenga chikafu chedunhu rose remasingo kusvika mumwedzi wanyamavhuvhu.
Isu tiri kutambura nenzara saka mayouth ati nechishanu achange ari mudhorobheni achiramba kuti hakuna kwatichaenda kunopemberera ende vachiramba kuti hatisi kuzovagamuchira veutungamiriri vanenge vachiuya ende musi wacho vachange vachitoenda kumogenster kugraduation yevanhu vereformed church university. Asi isu tichange takavagarira muno tichatanga tavasvikira tavaudza kuti kwamuri kuenda hamusi kudiwa. Youth yese yemasvingo haidi kukuonai nekuti zvamaita maratidza kuti imi hamuna rudo nevanhu vemasvingo.
Varishwaya vanotiwo sangano ravo rakazotozivisa mapurisa kuti vachaita ratidziro iyi sezvinodiwa nemutemo yenyika.
Hongu mapurisa taka mazivisa kuti sumso chishandu change chita demonstration redu. Tinonyatso zviziva isu seva diki, sema youth emashingo kuti kuharasa nokurova vanhu nekutsakatisa vanhu. Mashandiro hurumende iri kutonga iko zvino. Asi taka svika pakutindivadzwa zvekuti hapana chatichanzwa. Nyangova vakatirova tinotozviziva kuti muso chishandu ticharova.
Ratidziro iyi iri kuuya apo nguva iyo pane vari kufungidzirwa kuti vechidiki pamwe chete nevaimbova varwi verusungunuko vakarohwa nemapurisa kuHarare vari kugadziriravo rimwe ratidziro yavo musi wemabiko aya. Sachigaro wemakomiti inogadzirira mabiko aya masvingo vaEzra Chadzamira havana kubatika sezvo nharo mbozha yavanga isingaiti. VaTalent Majoni vanova nhengo yeZANU PF vechidiki mududhuri wemasvingo vakati vakatogadzirira kufira mhuri yekutanga kana kuti First Family vachidzivirira pane vose vari kufungidzirwa kuti vanoda kuzotadzisa kuitwa kwebhavhati zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Gurukota runona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasimba rashembengwegwi vanoti kunyange hazvo Zimbabwe iri kuedza kudyidzana nedzimwe nyika dzepasi rino haina urongwa hwekudzokera musangano renyika dzaiva pasi peutongi hweBritain reCommonwealth umo yakambomiswa kuva nhengo muna 2002. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika maerano nemashandiro ebazi ravo pamwe neukama hweZimbabwe nedzimwe nyika, vamupengegwi vati kana pane vari kuda kuti nyika idzokere muCommonwealth vanofanira kuziva kuti pfungwa dzavo hadzienderani nedzehurumende yeZANU PF. Zimbabwe yakamiswa kuva nhengo yeCommonwealth muna 2002 kwegore rimwe chete, uye muna 2003 nyika dzeCommonwealth pamusangano wakatungamirirwa nevaiva mutungamiri weNigeria Olusegun Obasanjo, vaitungamirira South Africa vaThabo Mbeki pamwe nemunyori wesangano iri vaDon McKinnon vakatora danho rokuti Zimbabwe irambe isiri nhengo yesangano iri. Asi danho iri risati ratorwa, bato riri kutonga reZANU PF rakaita musangano waro wekupera kwegore kumasvingo rikabva raita chisungo chekubuda muCommonwealth. Ndo kana mutongo weCommonwealth paZimbabwe wakaitwa muna 2002 ukaramba uripo. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati mashoko avamupengegwi aenderana nemafungiro everuzhinji, uye mashoko ataurwa senzira yekufadza vamugabe chete.
Vanoda kuti vafadze vamugabe, ndokuona kwangu vamupengegwi vanoda kuti vavonekwe somurwi mukuru asingadi vanhu vekunyika idzodzo dzakaita vana EU, vana Britain nedzimwe dzakadaro. Ndo zvavanoda vamupengegwi, nokuti mucharangarira paya vachinamasa vachizama kuti vakurukure neIMF, International Monetary Fund. Vamupengegwi vakapindawo mumwe pane imwe nzvimbo yaita kubva izvozvo, vakatanga kuvhunza kuti konyaya yemasanctions iri papi. Vachinamasa vakati vakomana, izvozvo takuda kugadzirisa zvinhu.
Vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaFortune Gwaze vati zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zviri kurasikirwa nekusavai kweZimbabwe muCommonwealth.
Zvinhu zvakaita semaCommonwealth Games, zvinhu zvakaita semaCommonwealth Scholarships, maCommonwealth Games anoitwa yekuti nyika dzese dzeCommonwealth dzinge dzichinoparticipata, zvinhu zvaikwanisawo Zimbabwe kuti ivandudzwewo imeji yayo ichiparticipata magames iwayo. Zvinhu zvakaita semaCommonwealth Scholarships zvinhu zvaita kuti vana vemuno muZimbabwe vakwanise kunodzidza kunze kwenyika, vamwe vari kutadza kubhadhara fees.
Vamupengegwi vatiwo Zimbabwe inoda chose kudyidzana nedzimwe nyika, asi pane dzimwe nyika dzakaita seAmerica, Australia nedziri muEuropean Union dziri kuramba dzakatemera nyika zvirango zveupfumi zvisinei nezvairi kuita mukugadzirisa ushamwari hwayo nenyika idzi. Mune imwewo nyaya, vamupengegwi vaudza komiti kuti nyika dzemusouthern African Development Community hadzisi kuzoomba paramende sezvo pasina mari uye pasina nyika inoda kupa masimba kuparamende iyi kuti igadzire mutemo. Vaudzawo nhengo dzeparamende kuti hadzigoni kuwana mapasipot anopiwa vanhu vanoremekedzwa kana kuti madiplomatic passports sezvo vasingakodzeri kupiwa mapasipoti aya. Vati kunyange hazvo dzimwe nyika dzichipa nhengo dzeparamende mapasipoti aya, mahofisi emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe haaoni zvichikodzera kuti vapiwe mapasipoti aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
In nyanzvi muzvirwere zvegomarara repamuromo wechibereko dziri kukurudzira madzimai kuti vaende kunoongororwa pagore roga roga kuitira kuti vawane rubatsiro chirwere chisati chapararira. Komiti yeparamende inoona nezveutano yasangana nenhengo dzebazi rezveutano nhasi vakaziya zvingaitwe kuti uwandu hwemadzimai vari kubatwa nechirwere ichi usarambe huchikwira. Chirwere ichi chinonzi chiri kubata madzimai anodarika zviuru zviviri pamwe nechiuru nemazana manomwe vanonzi vari kushayawo nechirwere ichi. Mumwe wevana chiremba vemunyika Dr. Annette Moyo vaudza Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti zvakakosha kuti madzimai vaende kunovhenekwa pachiri nenguva kuita kuti vawane rubatsiro nechimbi chimbi.
Hongu, madzimai akawanda ari kufa nechirwere chegomarara repamuromo wechibereko. 1,700 is actually a very high number. Inotityisa kwazvo. And tikatarisa kuti futi kune madzimai anobatwa aine gomarara irori anosvika about 2,200 pagore anobatwa kekutanga. Izvi zvinoreva kuti gomarara iri rateshekera nenyika. Zvino tinofanira kuwana zvatinoita and zvinondifadza chaizvo kuti parliament yedu iri kukurukura pamusoro pezvazvo, nekuti gomarara iri rakunda gomarara remazamu raive ndiro raive the leading cause of death muvanhu vechikadzi. Izvezvi gomarara remuromo wechibereko ndo raakutungamira, zvekuti taakuchifanira kuona kuti pane zvatinoita zvinotibatsira kuti tidzikisire uwandu hweurwere.
Zvii zvingaitwe kuti uwandu hwemadzimai ari kuwanikwa achishayika pamusoro pegomarara iri pamuromo pechibereko hudzike sekuona kwatiri kuita kuti hukuramba huchikwira?
Chakakosha kumadzimai kuti mudzimai wese ane makore anopfuura 25 aone kuti anoenda kunotariswa muromo wake wechibereko. Inonzi screening iyoyo. Inobatsira kuti kwanise kuona gomarara iri richiri diki risati rakura. Izvozvo zvinobatsira kuti tikwanise kuti tirape kana kuri kunzi mudzimai awanikwa atove naro gomarara, nekuti tikamirira kusvika musi waanenge aakurwara gomarara racho rinenge ranyanya kupararira zvekuto tinenge tisisina zvatinokwanisa kuti tiite kuti tibatsire mudzimai. Saka ndinokurudzira chaizvo kuti mai wese ane makore anopfuura 25 aende kunotariswa muromo wechibereko. Izvi zvinoitwa pamanew start center ese. Zvinoitika futi pane mamwe makliniki arimo munyika muno, zvekuti munhu wechikadzi akaenda kukliniki anogona kubvunza kuti ndekupi kwandinokwanisa kutariswa muromo wechibereko, ongorayirwa. Zvinoitwa pachena, hapana mari yaunobhadhara.
Pane zvingaitwe here kune vasikana vechidiki vasati vabvazira kuti vawanikowo vachidzivirirwa kuti vasazobatwa negomarara iri repamuromo pechibereko?
Pane zvakawanda zvinogona kuitikwa mave. Tinoona kuti gomarara iri rinokonzerwa neutachiwana unowanikwa pakusangana kwevanhu pabonde. Zvino muno muZimbabwe tinozviziva kuti vanhu vaakutanga bonde vachiri vadi. Kune vasikana vanotanga bonde vachiri kuma 12 years, 13 years. Saka muno muZimbabwe izvezvi tine urongwa hwekuimmunize, kana kuti nditi kubaya vana vese vari pasipezera re 9 years.
Vanga vari Dr. Annette Moyo vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuBulawayo.
Zvakadaro, mune imwe nyaya yeutano, University of Zimbabwe yakabatana neUniversity of California San Francisco pasi paproject director Dr. Nyaradzo Mugodhi. Nhasi mainvestor aya achange achiburitsa ongororo yakaitwa muchirongwa chekuedza kurwisa HIV AIDS mumadzimai pamusangano weretroviruses and opportunistic infections watanga muBoston. Musangano uyu watanga nhasi. Ongororo iyi ichatarisa kuti mushonga wedeprivine unoshandiswa pakurwisa HIV AIDS ungashande here uri paring rinopfekwa kunhengo yemunhukadzi. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera nemusi wechina.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kumiswa kwaitwa makambani emangoda kushanda munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Dare repamusoro rinoti kumiswa basa kwakaitwa kanzuru yeguta regweru nehurumende pamwe nekugadzwa kwekomisheni iri kufanobata matomu mukanzuru iyi zvakaitwa zvisiri pamutemo.
Hurumende inomisa makambani ose ari kuchera mangoda munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.